kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega, chirongwa cheMandela Washington Fellowship china muzvare Samantha Svanda. Muzvare Svanda, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here sisi?
Aiwa, zviri kufamba. Makadii zvenyu?
Aiwa, tiri kufara. Ndine chivimbo chokuti vateereri navo vari kufara vachikunzwai paradio nhasi.
Vachafara zvekuti.
Muzvare, ndiudzeiwo, muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ngatitangei panyaya yebasa ramunoita imi.
Okay, kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nevakaremara tichiita zvirongwa zvakawanda kudzidzisa vanhu nenyaya yezveurema, tichiita kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tinoziva kuti dzimwe nguva kana vanhu vachiita mutemo vanokanganwika vanhu avo, nemitemo yacho hainyatsovapi equality kana kuti marights akakwana. Saka inini kana ndichiita basa rangu ndenge ndichitaura even nevatungamiri, last time tange tina meya tichivataurira vokusanganikwa nazvo nevakaremara.
Tindiudzaiwo, chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
KuMandela Washington Fellowship ndakawana vanhu vakawanda vakaenda pamberi pangu, saka ndivo vakazoti tiri kuda kubetserai kuapply. Saka ini ndakanzwa ndichida kuzvifarira zvekuti, because ndaiziva kuti ivo pavakadzoka vaitiudza zvinhu zvakawanda zvakanaka zvavaisangana nazvo kunoku. Ndaidawo kuva neexperience yakafanana neivavo.
Matooneka nguva kakati rebei, matopfurikidza 2 weeks muri kuno kuAmerica, mungati pane zvamadzidza here muri pasi pechirongwa ichi zvingaite kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Ini ndaitirwa zvakanaka zvekuti ndiri kunoko. Pane zvinhu zvakawanda zvakasiyana nezvatinoita kumusha. Pane pandaenda School of the Deaf kwankuri right zvekuti ini ndiri kudzidzira kuita special needs teacher neZimbabwe Open University kumusha. Saka ndazviona zviri right nekuti ndaratidzwa madzidzisiro avanoita vana vasinganzwi. And then vane vamwe vana vavanoti madeaf blind havanzwi uye havaoni, saka vanovadzidzisa zvekare pachikoro ichocho. Ndaona zvakawanda.
Ngatichibatai nyaya yemagarira anoita vanhu kuno kuAmerica. Vanhu vazhinji vanoti pane musiyano mukuru. Pane vamwe vanotosangana vanoiti nechirungu cultural shock. Vamwe vanobva vati haiwa bhuti Mike, ini hangu ndakutodzokera kumusha, handichade. Mungati masangana nazvo here izvi muri kuno kuAmerica?
Ndasangana nazvo zvakawanda. First one, kune nyaya yechikafu. Ndaona even nyaya yenguva chaiyo. Nguva vanhu vakati 8 o'clock ndi 8 o'clock. Hapana zvekuti kana inini kana ndiri kuZimbabwe ndenge ndichizva kuti kana ndichida vanhu vauye kuchirongwa changu kandikati kana ndichida kutangana nai ndotovaudza kuti 8 nekuti vanhu vanononoka. But kuno kunotowana vanhu vatofamba. Saka ndaona kuti vanhu vanokoshesa nguva nechikafu. Ndakaona vano like kuisa like pamashelves kuti macalories mangani zvandiri kudya izvi nemuviri wangu zvakakodzera here. Saka isu tinozvitorera pasi zvekuti tinazvo zvakawanda, mabanana tichi ari organic, asina kuita like zvokuisa maGMO kana chii. Saka ndazviona zvichindikoshera zvekuti ndikoshese nyika yangu kwandinobva.
Maona kanyaya yeAfrican time haishande kuno kuAmerica. Aiwa, takudza zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana, taakusvika kumagumo echirongwa. Saka ndaachikumbira kuti mupete chirongwa.
Inini kumhuri yeZimbabwe ndingataura kuti kudzidza hakuperi. Kana uri munhu uya uya anoda kairira kudzidza ka unoenda kure neupenyu. Saka ndiri kuti anyone ari munzira yeleadership ngave open-minded, ngazive kuti kudzidza hakuperi kusvika tapinda muguva.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Muzvare Samantha, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki.
Aiwa, maita basi.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paInstagram nepaTwitter. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe, bye bye.